Dr. Douglas Mumbeshora vataura nezvemamwe matambudziko okonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi.
Facilities have faced challenges in maintaining essential services such as laboratories.
Zvimwe zvipatara zvedu zviri kutadza kushandisa malaboratory kuchengetedza mishonga zvakakwana pamwe nekuongorora varwere nekuda kwekushaya magetsi.
Nezuro masangano anoti United Nations Development Program kana kuti UNDP neGlobal Fund akabatsira hurumende negwenya remagetsi rinoshandisa zuva kana kuti 450 kilowatt solar unit pasi pechirongwa chakaparurwa muna 2016 chinonzi Solar for Health Project. Dr. Mumbeshura vanoti pasi pechirongwa ichi zvipatara, makirinika nedzimwe dzimba dzinoitwa mabasa eutano zvinodarika shuru nemakumi mana 1044 zvaiswa magetsi anobva kuzuva. Mukuru weUNDP muZimbabwe, Dr. Oyadele Odusola, vanoti donzvo guru rekuparura chirongwa cheSolar for Health kugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa nekushayikwa kwemagetsi muzvipatara. Vati vakaona zvakakosha kushandisa magetsi esimba rezuva senzira yekuderedzawo matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Kushanduka kwemamiriro ekunze aya ndiwo ari kunzi apa kuti mvura ishayikwe muLake Kariba zvokanganisa magwenya emagetsi. Mukuru muchikamu cheImpact Africa 2 muGlobal Fund Valinden Morrison vati kusvika pari zvino sangano ravo rashandisa mamiriyoni 10 nemapfumbamwe emadhora kuisa magwenya emagetsi anoshandisa zuva kana kuti solar muzvipatara nemakiriniki zvinosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvezvipatara munyika yose.
Magetsi esolar akakosha pakuchengetedza mishonga nezvimwe zvinoshandiswa muzvipatara. Zvinhu izvi hazvikwanisi kubatsira varwere kana zvikachengetwa pasina magetsi.
Mukuru wesangano reApostolic Church of Deliverance in Africa Foundation yekunyanyadzi kumanikaland vapaul Chinyai vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neUN neGlobal Fund zvokuisa magetsi mumakirinika zvakakosha pakuchengetedza mishonga.
Kana pasina magetsi zvinoreva kuti mishonga yedu haikwanisi kugara mumafiriji nguva yakareba ende inozokanganisika kuti igopedzisira yatadzise kurapa vanhu.
Vaive vegurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vatiwo kugara makirinika nezvipatara zvisina magetsi zvine ngozi kuvarwere.
Zvokuti magetsi anoenda ezvesaya muri pakati peoperation, experience yacho toiziva haina kumbonaka. Vanhu mopedzisira makuoperata murima muchitsvaga matochi ende zvinonyangadza, zvine ngozi kuvarwere.
Kunze kwematambudziko ari kukariba, magwenya emagetsi anoshandisa marasha kuwange haasi kunyatsoshanda zvakanaka. Zimbabwe iri kutatarika kutenga magetsi kubva kune dzimwe nyika nekutadza kubhadhara zvikwereti kuSouth Africa, Mozambique neZambia. Makambani anoita zvezvicherwa anoti anogona kurasikirwa nemari inosvika chidimbu chebhiriyoni kana kuti $500 million. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaJenfen Muswere vakaudza vatori venhau muHarare kuti hurumende iri kuda kuvandudza magwenya ekuhwange matanhatu ichishanda nemakambani ekunze kugadzirisa dambudziko remagetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.